manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kubvumbi 13 2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Al Jazeera yotarisirwa nhasi kuburitsa chikamu chekupedzisira chekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika. Nyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvomanikidzwa kudzokera kumusha here kana kuti kwete kana kuti zvirambe zvichigara muSouth Africa mushure mekuwedzerwa nguva yoenderera mberi mudare repamusoro muPretoria. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti vanhu vakawanda vakaratidza chido chekurimirira musarudzo uye rave kupepeta vakadomwa nevanhu kuti vavamirire. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nepfenyuro yekukata yeAl Jazeera iri kutarisirwa nhasi kuburitsa ongororo yayo yekugumisira panyaya yekubiwa kwegoridhe munyika uye kucheneswa kwemari dzakasviba kana kuti money laundering kuri kunzi kunogona kupa kuti Zimbabwe iongororwe nesangano remubatanidzwa wemapurisa pasi rose reInterpol zvinozopa kuti nyika itemerwe zvirango zvakaomarara sezvo dzimwe mari idzi dzichigona kuguma dzave mumaoko ematororo. Studio 7 yakatumira mibvunzo kuInterpol kuti inzwe zviri kuitika asi haisati yapiwa mhinduro. Sangano rinoonawo nezvenyaya dzekucheneswa kwemari nedzimwe reFinancial Action Task Force kana kuti FATF rakati titaure neveInterpol panyaya iyi. Vamwe vakabatwa mumambure huori hunonzi huri kuitika vakaita sava Simon Rutland, vaIvan Macmillan, vaHubert Angel nevamwe vana vakanzi neRBZ vambomira kushandisa mari dziri mumabhanga nyaya iyi ichiongororwa. Asi vakawanda vanoti kupedza nguva sezvo vanhu ava vachibuda pachena vachiti vanochengetera mari dzavo kuDubai mudzimba nemumahofisi. Hurumende kuburikidza negurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa yakati ichatora matanho akasimba kuranga vanenge vabatwa nemhosva dzeuori. Asi vamwe vakaita semutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zviri kuitwa nehurumende pari zvino kupedza nguva vachiti nyika yave kuda vatungamiri vatsva sezvo varipo vaine huori. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vakati Zimbabwe inorasikirwa nebhiriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti $1.2 billion pagore kuburikidza nekubiwa kwegoridhe. Asi sangano reInternational Crisis Group rinoti Zimbabwe inorasikirwa nemari inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti $1.5 billion kuburikidza nekubiwa kwegoridhe. Kana paine zvabudiswa neAl Jazeera tichakuzivisai. Kutongwa kwenyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviuru zana nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 178,000 zvomanikidzwa kubuda muSouth Africa musi wa1 chikumi here kana kuti kwete yapinda muzuva retatu mudare repamusoro muPretoria nhasi. Magweta ehurumende achiti zvizvarwa zveZimbabwe zvakapiwa nguva yakakwana yekugadzirira kuti zvidzokere kumusha kana kutsvaga mamwe magwaro. Vati zvino kugurukota rezvemukati menyika vaAaron Motsoaledi kuti vape magwaro aya upenyu kana kuti asvike kumagumo. Asi magweta ari kumirira zvizvarwa zveZimbabwe akaita sesangano seari pasi pesangano re Helen Suzman Foundation anoti kuita izvi kutyora kodzero dzevanhu uye zvinogona kuguma zvapakuti zvizvarwa zveZimbabwe zvirasikirwe nemidziyo nemabhizimusi azvo sezvakaitika kuUganda pakanzi nevaitungamira nyika iva Idi Amin verudzi rwechiIndia vabude munyika iyi muna 1972 vachipiwa mwedzi mitatu chete yekubuda. Magweta aya atiwo zvinhu muZimbabwe zvatonyanya kuipa munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi kubva mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvavatora chigaro pakapidigurwa hurumende yamushakabvu vaRobert Mugabe neMauto. Nyaya iyi iri kutarisirwa kupetwa mangwana. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Siwanda.
Chatingataura ndechokuti vanova vakaendesa nyaya kumatare vechitatu kana kuti vechina nhasi nekuti all truck drivers yakapindirawo ikaita yechitai ikaitawo an applicant. Saka nhasi taona Zimbabwe Immigration Federation iri kushandisa vananu vaito advocate vaitove nhasi ichipinda. Kwasara mangwana kuti kuchipinda veZimbabwe Exemption Permit Holders Association kuti vave kupedzisira nyaya yacho ichipera kana ichagona kupera mangwana. Asi nyaya ichiri kuenderera mberi maapplicants
saka tarisiro ndeyekuti mangwana zvinogona kuvirirwa zvapera here?
Tarisiro ndeyekuti mangwana zvinofanira kunge zvapera. Hatinyanzoona zvedu kuti maperero acho achafamba sei nokuti nyaya dzacho sezvo nhasi kwapinda imwe mangwana neimwe kuti vachagona here kuti vanyanzopedza. Asi kana vasina kuipedza inenge inyaya yekuti maybe vangawedzera zuva rimwe chete kana maviri kuita kuti maarguments anyanzovharwa. Asi nekuti nyaya idzi mamotion application nekuti zvizhinji zvacho zvinenge zvakanyogwa pai zvinenge zvakanyogwa pamapepa zvemutauro zvinenge zvazvo kungowedzerera. Saka tinofunga kuti inogona kuti zvava mangwana inyanzopera yosarira kumajaji kuti achiita ataure kuti mutongo wavo unoti chii panyaya idzodzidzi.
Muchiona nekunzwa zviri kutaurwa mudaromo, munoona mutongo uchizobudira wakanakira zvizvarwa zveZimbabwe here?
Munamato wedu nekuti zvatiri kuona mapoints avari kutaura akati wandei uye zvaakakosha zvavo. Cherowo ivo vakamirirawo hurumende vanenge vachiuya vachitaura kuti aiwa hatigoni kuti tidaro nekuti isusu tiri kuti paja haishandi apa nezvakadai. Asi tiri kuona kuti nezvekodzero dzevanhu tinoona kuti mutongo unogona kuuya zvavo uchifambira vana veZimbabwe. Asi nenyaya dzekuti kana makoti anomatara vanofambawo nenyaya dzavo kuti kana vakatenda kuti aiwa nyaya iyi executive decision yakatorwa inogona zvayo kuti safamba nenzira dzakanaka. Nekuti tinombozviona zvakare muno muSouth Africa kuti nemakoti pane dzimwe nguva vamamatara tinoona kuti aiwa vanenge vava nechirwere chekuvenga vanhu vanobva kune dzimwe nyika. Saka izvozvo kana zvikatambawo tinogona kuona nyaya ichipfuurira kumberi ichienda kuna Supreme Court of Appeal kusvikira yaperera kuConstitutional Court.
Vanga vari sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Siwanda vari parunhare muSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7. Komisheni iri kutungamira kusarudzwa kwevanhu vachamirira bato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC musarudzo dzegore rino yeCitizens Candidates Independent Selection Panel yazivisa nhasi kuti mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa ndovega vakadomwa kumirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika uye pane vanhu vanodarika zviuru zviviri vari kuda kumirirawo bato mudare reNational Assembly kwozotiwo vamwe zviuru makumi matatu vari kuda kumirira bato iri kumakanzuru. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauri wekomishen yeCSIPEN vaShepherd Ngandu vati vaChamisa vakasarudzwa zvine musindo kuti vamirire bato iri musarudzo dzemutungamiriri wenyika.
Kana takuya panhau yatingati presidential candidate vaNelson Chamisa ndivo vakanominatwa nemaconstituency ese munyika. Hakuna zvemumwe akanominatwa kunze kwavo. Saka ndo chimiro chiripo ichocho.
Vanga ndivatiwo pane vanhu vakawanda vari kuda kumirira Triple C musarudzo dzeparamende nemakanzuro.
Zvandingade kuzivisa vateereri kuzokuti kati menyika yose mawadzi ese 1970 atinawo takawana mapepa emanominations ari kubva ikoko akawanda zvizhinji. Kana takatarisa kumaparamendi takawana manomination forms anopfuura 2000. Kana takatarisa zvemakanzura izvi takatowana manomination forms anopfuura kuma 30,000.
Vati nekuda kwaizvozvo vanhu vese vave kuenda pachinano chinotevera chekuongororwa nhoroondo dzavo mumusangano, muhondo yekurwira utongi hwejekerere, pamwe nekuti vane zvimiro zvakanaka here munharaunda dzavo nezvimwe zvinotarisirwa nebato.
Nomination process yapera asi tichine zvimwe zvikamu zviriko kumberi zvinosanganisira vetting ichange ichitarisa kuti vanhu vaya vaya makandidates akasarudzwa aya vakamira zvakanaka zvakadii mukati memusangano pakushanda kwavo uyezve kuti vanokodzera here zvichienderana nebumbiro remutemo kana kuti neelectoral act. Zvikafamba zvakanaka maprocess iwawo then pakupedzisira pacho ndo pachazodudzwa mazita avose vachazomiririra.
Vakapanobata chinzvimbo chemutevedzeri wemutauriri weTCCC vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kuti pakadomwa vanhu vakawanda kusanganisira vechidiki vakarwawo nderusununguko nevamwe.
Kune vamwe vatichatokumbira nekutaura navo kuti vave deployed by the movement nekuti mastakeholders ane mazita anenge achitaura kuti hakuno isusu as people living with disabilities tiri kufunga kuti dai mati itomu kana kutiende kucouncil tiende kuparliament.
Vangandu vatiwo vakawana zvichemo kubva kune vamwe vasina kupara nezvaiitika kunyanya nyaya yemhirizhonga vakavimbisa kuti zvichagadziriswa.
Kana paine vamwe vanhu vane mhirizhonga dzavanenge vakaita dzinosanganisira kurovana kana kuti kurova vamwe izvozvo zvinozotariswa futi pabetting process yatataura iyeye kureva kuti pane vamwe vanhu vanogona kuzotadziswa kuti vabudirire nokuda kwemhirizhonga dzavanogona kuvaita sevakonzeresa.
Mukuru wePlatform for Youth and Community Development vaClaris Maduku vati kuwanda kwevanhu vari kuda kupinda muparamende nemakanzuro kubva kumapato ezvematongerwo enyika kunoratidza kuti veruzhinji vave kuona kuti ndo zvineraramo.
Vazhinji vanoda kuti vange vachikwana bekuzi vanoziva kuti the moment yaunenge wakwanisa kunge watoo mune zvematongerwo enyika une zvakawanda zvawakwanisa kuita zvinosanganisa madecisions zvinosanganiswa kana even protection. Saka ndokuona kwandiri kuita kuti vanhu vakawanda vaakufarira nyaya dzekunge vari mune zvematongerwo enyika nekuti zvinovabatsirawo kuita mamwe madecisions oro kuwanawo attention nekupiwa ruremekedzo pavanenge vachiswera.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vajoi mabhenge vanoti havazive kuti chirongwa cheTCCC chakaitwa pajekerere asi vakati chinogona kunge chakafamba zvakanaka kana pakatevedzwa zvaitaurwa nemutungamiri webato iri kuti zvichaitwa.
Kuti zviri izvo zviri kuitika kana kuti zviri izvo zvakaitika, aiwa tinongotika chinhu chese chese chitsva chine pachakanakira chine pachakaipira. Asi vanhu vakange vachinzi vachasarudzwa neiyo iri kunzi consensus mumatunhu avanogara ndinoona sekuti pachabuda hwirisha dzevanhu, pachabuda mbambande, pachabuda simbi dzavanhu.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuCanada, muzvari Francesca Mandea, vanoti vari munyika yeZimbabwe pari zvino umo vari kupa dzidziso kumadzimai pamusoro pekuchengetedza utano hwepfungwa dzavo kunyanya vari mumabasa epamusoro. Muzvari Mandea vanoti vari kufara nekutambirwa kuri kuitwa zvirongwa zvavo zvanga zvichiitwa mwedzi uno nemwedzi wapera. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndakauya kumusha mushure memakore mapfumbamwe. Ndakauya kuzoona muzukuru akaberekwa ndisipo ava kutosvitsa gore nekuona vakoma nemunin'ina nehanzvadzi dzangu nehama neshamwari dzinodiwa. Ndinofara chaizvo kusvika kunyika yechizvarwa. Ndichifambira dzemhuri kudai ndaishuwirawo kuti dai ndawadzana nemadzimai.
Mungati imi makakwanisa here kuzadzisa shuwiro yenyu yekushanda nemadzimai?
Ndiri kushanda nevakadzi ndichigoverana navo pamusoro peutano hwepfungwa sa coach friend. Uye ndiri kutaura nyaya dzeupenyu hwangu dzekurwadziwa kwandakaita uye kuchinja kwandakaita marwadzo oupenyu kuti ave zvipo zvinobatsira vamwe kuti vawanewo zvipo nemukana kubva mumarwadzo avo. Ndiri kuita hurukuro nedzidziso yeutano hwepfungwa kune avo vanoda kutanga kuita basa racho rekusimbisa mhasuro dzepfungwa kuti vazokwanisawo kugadzira zvipo nemikana.
Zvii zvamaipakurira madzimai pamusangano uyu uyezve mungati zvakatambirwa sei?
Takavharisa mwedzi wekupemberera madzimai kuAlliance Francaise. Takakwanisa kuzadza nzvimbo yese. Ndakataura nyaya yeupenyu hwangu kuti ndava coach, munyori wemabhuku, mutauri uye ndine mikombe yandakapiwa kuti ndinoshandira social justice uye ndiri gwenyambira. ndiye andina kutanga ndiri mukadzi ane simba rakadai uye ane utano hwepfungwa. Ndakakwanisa kuchinja mafungiro, matauriro nemaitiro angu ndikazvisunungura muuranda hwepfungwa. Ndinofara chero zvakaoma sei. Ndakakurudzirwa vaivepo kuti vaite saizvozvo. Mumwedzi wekupembera vakadzi dingindira raivere kuti tishandise masai sai kuti tiendese basa rekuenzana kwevarume nevakadzi pamberi. Basa rese ratakaita takaita mumasai sai. Tichibatsirana kusimbisa mhasuro dzepfungwa uye tichisimbisa kuti tive vanhu vakazvimirira uye vanongofara chero zvakaoma sei.
Muzvare Francesca Mandeya vari parunharo muHarare naMavelas Mhlanganya wewe Studio 7. Pave nemaonero akasiyana siyana panyaya yekuti vezvematongerwo enyika vopinda here mumachechi vachinamata kana kuti kwete. Mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa pamwe neutungamiri webato ravo weZANU PF vanoonekwa nguva zhinji vari kumakereke akasiyana siyana zvikuru ekereke dzechipostori. Mwedzi mishoma yadarika, mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakashoropodza vaMnangagwa vachiti vakanga voita makereke nhandare yekutsvagira rutsigiro. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata Pastor Martin Matinenga vekereke yeHis Grace Ministries International pamwe naBishop Parere Kanyenzura vekereke yeMirirai Jehovah Apostolic Faith Mission uye vari mutungamiri webato reZimbabwe Transformative Party. Tatanga nekubvunza Pastor Matinenga kuti vanoti kudii nenyaya yekuti vezvematongerwo enyika havachabva mumakereke.
Tinotenda mukoma Jonga, tinotenda vatereri vedu vose veStudio 7. Nhau iri kutaurwa iyi haisi nhau isiri mumaziso mevazhinji, inhau yatinoona, inhau yatakatarisa zvikuru sei isusu vemachechi. Takasungurira meso pakuti chinhu chinopokana nekupesana nenzvimbo yedu isusu pakunamatwa kunenge kwakatarisirwa kuti kuitwe mumakereke. Nekuti kereke haisi nzvimbo yezvepolitics. Kereke inzvimbo yakamirira kududzira nekutaura rudo rwakaratidzwa naMwari kunyika pavakatishpa Jesu Kristo kuti vafire zviri zvedu, vavedira mamba, vave chibayiro.
Ndikubatei muromo, Pastor. Regai tinzwe kuna Bishop Kanyenzura.
Ndinowirirana chose naBishop Matinenga nepfungwa dzavari kuti zviisa. Ichokwadi kuti mapoliticians havafaniri kuwanikwa vachienda papeupiti. Saka vapapeupiti vakutanga kuita zvemaslogani nekutaura zvematongerwo enyika. Nekuti kukereke inzvimbo inofanira kuenda vanhu where their soul should be safe. Saka haisi nzvimbo yekutsvaga mavhoti. Kune nzvimbo dzavanofanira kuenda kunotsvaga mavhoti. So when politicians are actually going kumakereke kutsvaga mavhoti, it's actually an abomination.
Todzoka kuna Pastor Matinenga. Dambudziko riri papi panyaya iyoyi? Tingati dambudziko riri kune vezvematongerwo enyika here kana kuti vemakereke vari kubvumidza vezvematongerwo enyika kupinda makereke mavo?
Vezvematongerwo enyika vanhu vari kuvhima. Vanovhima nemagonero avo ese avangaiti. Dambudziko riri kwatiri isusu vemakereke kuti tiri kuvhurira musiwo vanhu vasingakodzeri kunge vachipinda. Kana dai vezvematongerwo enyika vaiuya pakereke inopupura Jesu sezvazvakafanirwa, vaidzoka vawana ruponeso, kwete kuwana mavhoti. Asi vari kuuya mukereke inongova musanganiswa. Vari kuuya kuvanhu vane pfungwa dzenyika vasina pfungwa dzezvemweya. Saka kuti vachakwanisa kuzviyenanidza kwavari ivo vakutoona semukana wekuti vabatirane vachifamba pamwe chete nekuti vatsauka kubva panzira yavanofanira kunge vakamira pairi. Inova nzira yekumiririra zvakaitwa naIshe Jesu Kristu mukufa vachimuka kuti vanhu vawane ruponeso. Zvichireva izvo kuti kunyange dai vematongerwo enyika vaiuyawo mukati mekereke, havaikwanisa kuti vaite maslogan. Nekuti mukereke hamuitwe zvematongerwo enyika. Mukereke munoitwa zvaIshe Jesu Kristu, ruponeso rwavanhu uye nekuratidzwa rudo rwaMwari rwepamuchinjikwa.
Bishop Kanyenzura, muri kutsigirana nezviri kutaurwa naPastor Matinenga, asi imi muri mutungamiri webato rezvematongerwo enyika, Zimbabwe Transformative Party, munozvipatsanura sei izvi?
hongu diruko tigira sekutia wana bishopi matinenga kuti dambu kikorele kuwa tunga mire makereke wanopu uinza mapolitikin pa mapopiti pao asere kendewe jere nishiti yo mapolitikin wachi wane dambu kukusakari na sinu mapolitikin wakawana kwa shenda kunumira paka mbele tem wana mati wachita maslogan ya awa chaka mafot wakuto sibisa kereke ya mwai wakuto sibisa njibu ya mwai sasa kita beushaza marimasuro kutipa kanzi na asiche iye maisi wapanchikilo na maruwa hilo mamboku wa pira akafa usibi hoho saka watunga nye vema patisa kwa wariku hindi pambiri kema ya unganu wakuto chaga chituko kwa pambiri kwa mwari wano kukwa na mwari dintu henda pa mbundu kumandu kudotu mwono sikosa nurasei kani kitu kukereo kitu kupariza shoko na mwari saka siyana kukuchaga mafoti saka diyo mchako ulipo
Pastor Martine Ngamunoti
Bishopi kanye nzurawa taura saka naka chaisu chaisu kereke haifaniru kuita sema tongeru enyika matongeru enyika tinoita sedunga munu
Bishopi kanye nzura tipete chirongwa munoti vya jinji vamu yuma kereke wanu pesira wa kutengwa nefipo newe zema tongeru enyika
kika taisa mapori piche nzwe warukua nefipo shipo zao zirugu bakutu kwa zina tunye mali zirugu zirugu wa zebon ipa tunona utu mwamu narupu wa 205,000 for example ya bakutu saka izo zao atisi tendere mkabime imba ya mwari imba ya mwari mfana kumira ya kasi niriri
Vanga vari Bishop Pareka Nyanzura vekereke Mirira yeJehovah Apostolic Faith Mission uye vari mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe Transformative Party vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kuna Pastor Martin Matinenga vekereke His Grace Ministries International vari parunare muSouth Africa neStudio 7. Tichiri panyaya yezvematongerwo enyika nhasi taita rombo rakanaka rekutsikwa. Nava Robert Chapman, mutungamiri webato rinopikisa Democratic Union of Zimbabwe, kana kuti DUZ, tirikugamuchira nemufaro muno mustudio 7, President Chapman.
Thank you very much. I know tenda chaizvo kuti matimba ita kunoku, but makasimba here, makadi.
Aiwa tiri wapenyu, regaiti kande zvamauya nazvo, zviri muhapwatipe kune vateereri. Totanga nekuti munge muchiti udza kuti sei muri muno muWashington DC panguva ino.
Tashedzwa kunzi invitation yatumizwa kunzi DUZ ngaimbouye kuona ku World Bank Summit, World Bank IMF Summit. Saka tambouya uzoungane nevamwe vabva kuAfrica tichisangana navo timboona kuti vari kuita zvakanaka vari kuita sei machinjiro ari kuita nyika dzavo kuti vakachinja sei mutemo wekubata mari izvo tirikutoziva kuti zvitoneswa nenyaya yecorruption kuside kwedu kuZimbabwe izvozvi but tirikudzidza vamwe vakazvigadzira kudhara tichiona kuti vari kuenda kupi.
Mm-hmm. Tichitarisa panyaya iyo yamataura yenyaya yekuti mudzidziswe kuti mari dzinobatwa sei nezvimwe zvakadaro tinoona kuti muri webato rinopikisa kana kuti reopposition panewo here vekuhurumende vakauyawo kuti vange vachiona nokuti tinomboda kutarisa zvanhasi tisingatarise mune ramangwana kuti kana mazopinda mumasimba.
Isusu dzichisvika hurumende yeZimbabwe yasati vaona kunoku saka tizive kuti vari pano here kana kuti havasi but tinoziva kuti embassy iri kunoku kuWashington saka hatisati vaona taona Mozambique taona Zambia tikaona vamwe vekuGhana vamwe vakawandisa kubva kuAfrica vachitaura ivo nhau dzavo kuti vanofamba sei vachichengeta nyika dzavo isusu tichingotarisa kuti apa panoshandirwa tinogona kubata ipapo apa hatigona kubata ipapo.
Vano veZimbabwe vakanzwa mumazuva atingati mashoma kana mwedzi yadarika endo pakanyanya kubuda zita rekuti Robert Chapman vangada kuzova kuti muchidimbu ndiani chaiye anonzi Robert Chapman.
Robert Chapman ndiri muZimbabwe ini ndakazvarwa muZimbabwe ndikakura kuchinoi ndiri nhererawo but ndakarerwa nagogo nasekuru vangu vakadzidzawo ivavo saka inini ini ndiroto mugeto youth akabva kuchinoe tikafamba nyika dzese dzakawanda tichingodzidzawo kuti tichishanda manje takudzoka kuZimbabwe tida vamwe vana vese vekuZimbabwe vadzoke tichitaka kuvaka nyika yedu zvakanaka sere kuti vanhu vese vanobhenefita kana kuti vanopihwa chipo nerudo reZimbabwe saka tichiramba chingovaka nyika kudaro.
Vangwe vanodawo kubvunza zvakare kuti ko vaChapman vapinda mune zvematongerwo enyika vadii kungopinda mune mapato arimo nakudhara pane kuuya vachiumba bato izva.
Ya iyo na iyo inoda nguvu yake mbo rebesa mbichana anifunga china Georginas, but tika tenga kuchadisa iyo mabacha chuo iwa tukuona kudivangwa kuto chingeta njimbo, avasku shedza wame kutwa pinde wachishanda wese wachimbo tesa kuti pamwe uwe anima ideas ake anogona kushanda isituoma adopta wadangu chingeta wachichika kuti pacha penetrate wa wanu wanyowan saka siusi pataka zutenga kutarisa kuti aiwa tukuona kutwa wame wari kusaidi yakarebe sastirek pamwe wari ku conservative right wame wari ku left isusi chapatati aiwa ngatika zile chinchiripa pa center chiripa kati kuti wamewese wanengi wara pakati wakato wandisa kufura wari ku extreme left extreme right saka isusi ipamu ndo pataka tanga kuti aiwa ngatika zile mtemo wedu we constitution ye DUZ kuti wari pakati wasinga wone njimbo wari ku one side kana iru kuzano kana iru zume opposition wana kuna kunganiza pakati pe DUZ wachisangana ipapo isusi totora maajeza nubwa kukwese chitarisa kuti nyika ino wako wase because that is tino zio kuti Zimbabwe itori ne demographic yakasiyana siyana wamwewe ma tribe wamwewe religion wamwewe susu wane ganda rakambo siyana siyana but kuti Zimbabwe wana usangana pakati ne now ye DUZ ne constitution yedu
Tuchona kuti mchango pindo omu dairo hilo hiru kutambuka neva gara varimo wamwe watu wane makora no darika makumimana varimu nezwe matongeru wenyika muri kutambirwa sei neva na Zimbabwe
Tukutambirwa shukanaka sidereke kwese kwa tuluke nda kutipamba mnike Zimbabwe, wala kutofara kutitukuto shika. Tika enda wiko kumate Berlin, tika gamchiro shoganaka, tika enda kumanika len, tika gamchiro shoganaka, tika enda woku mashingo, tika famba shoganaka. Saka ipa hapo, tukuto gamchiro shoganaka, sire, wana wala kutuwa junju nyowani, wala kutuona kuti, wala kutuwa tamba vese, even tika tanga taura nyeze, ze mparlament chaimo, kumarizi, zaka piwa, zimuna Christmas, ze 40,000, wana wachitamba na kudaru Christmas, wala kutuona kuti, je politics, je kudara, wana wangu ramba rimo, chengita njimbo, wala kutuwa junyowani kuti jitenga kufamba, kuti nyika yitenga kufamba. Saka tukuto gamchiro shoganaka, sire, kumzimbabu.
Pari nasi Chapman nyaya iri kunetsa muZimbabwe inyaya kubiwa kana kuburiswa kunonzi kuri kuitwa goridhe risiri pamutemo pamwe nekucheneswa kunonzi kuri kuitwa mari dzeuori nyaya iri kuburiswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera imi munoionawo sei nyaya
Muzewa ka nyaya iyoyo taitoziva kudhara kuti panga pane corruption muZimbabwe yakatowandisa sterek but andifunga kuti sema Zimbabwean ipapo patiri so tichifika pama election haya pane nhau dzakawandisa statistics dze delimitation report tingatarisa voters roll ne dzimwe kubata zvokuitwa the fact kuti parliament hapana zvairi kuita justice system yacho haisikushanda mutemo vanhu haisikubatwa even tikatarisa kudhara pane vamwe vaitoziva zikanwa kunzi vaito imo corruption vasingabatwe izvozvi ndikakumbirawo ndichirama ndichikumbira maZimbabwe kuti ma decision atirawa kuita manje mafungira tichitarisa pamberi nyaya yeZimbabwe tinofanira kuita zviri serious because tikaregerera zvinhu zvakadai zvichiburitswa zvionekwa kwese the whole world irikutoona zviri kuitika muZimbabwe isusi macitizens tikasabatana tikataura kuti tauda kuchinja nyika andifunga kuti tichogona kudzokera saka ipapa I think kwandiri inini ka zvitori serious because tikataka kutarisa zvinhu zvemapension tikataka kuti nyika isikuvakwa tikataka kuti mayouth havana mabasa even mining sector yacho iyoyo vanhu vacho varikuita goridhe ivavo vanhu ivavo tirikutoona kuti maopportunities acho varikutotorerwa maopportunities zvichibuda panze saka Zimbabwe ndinokumbira kuti titenga taro nyaya dzisirious tichipinda apa pama election.
Ndongoda kuti muti muchidimbu munokunda here sarudzo dziri kuedza muchidimbu chivhare chirongo.
Achamuona pamberi tichinene basa even my desk files announced muna August tinoziva kuti isusi kushanda hatitye saka tinoramba tichifamba nyika yese tichiudza nhau dze hope and opportunity and prosperity.
Tinotenda zvikuru nasi manzwa mega kubva kuna va Robert Chapman vanove mutungamiri webato rinopikisa redemocratic Union of Zimbabwe, kana kuti DUZ, vatitsika pano pane penyuro yedu ye Studio 7 Washington DC. Muchirongwa cheLive Talk Women's Round Table na 8 p.m. nasi tirikutarisa nyaya yeuori unonzi urikuitwa mukutengeswa kwegoridhe uye kucheneswa kwemari dzakasviba zvirikunzi zvirikuitika munyika. Pakatariswa kuti Al Jazeera ingangoburitsa chikamu chekupedzisira nhasi. Sezvo nguva yedu yapera regaiti mutarisa musoro yenhau zvakare. Au Jazeera yotarisirwa nhasi kuburitsa chikamu chekupedzisira chekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika. Nyaya yekuti zvizvarwa zvezimbabwe zvomanikidzwa kudzokera kumusha here yoenderera mberi mumatare emusouth africa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndekusiyai muina Gaynor Gumede-Saidi.
Soko isika tisenda baku VOA.